Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kuswera mangwana china, dare reparamende yeUnited Kingdom reHouse of Lords richaita nhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzwa wenyika dzeCommonwealth. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora mirizhonga iri kuitika munyika richiti richasvitsa nyaya iyi kuSADC neAfrican Union. Sangano reCouncil of Student Teachers rinokurudzira hurumende kubata varayiridzi zvakanaka senzira yekukurudzira vazhinji kuti vadzidzire kuva varayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende rekuBritain reHouse of Lords rinoti kuswera mangwana china richaita nhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzwa wenyika dzeCommonwealth. Imwe nhengo yeparamende, Lord Oates, vari kutarisirwa kubvunza dare iri kuti hurumende yeBritain iri kuronga zvipi pamusoro pekuti Zimbabwe itambirwe zvakare kudzoka gungano iri, sezvo vamwe vachiti Zimbabwe isabvumidzwa kudzoka musangano iri kusvikira Zimbabwe yaratidza kuti yave kutevedzera zvibvumirano zveCommonwealth's 1991 Harare Declaration. Zimbabwe yakabuda mumubatanidzwa weCommonwealth mugore ra2003 zvichitevera kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende yeZimbabwe inoti chero zvayo ichida kudzokera kuCommonwealth haisi kuzoita zvokunyengerera. Mutevedzeri wemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika vari zvemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti nyaya yekudzokera muCommonwealth haina kuvakoshera zvakanyanya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pamaita Second Republic, maBritish ndiwo anova patini. Otuma minista wavo, voti, zvakadii kuti tichitanga kutaurirana kutira kuti mudi murege kurangwa kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda muCommonwealth kuitira kuti mudzokere muCommonwealth. Handiti nobva tazeya pfungwa yeyo tikati come to think of it, nepolisi yedu yeengagement and reengagement, maybe it's not a bad idea. Ndopa takanotanga kudondana mupfungwa nemaBritish obva nyaya yechi yeCommonwealth. Ndo vakati invaita kuti titange kuinitiate maprocesses ekudii ekuti tidzokere muCommonwealth. Pakamberi apapo maBritish akazoita pfungwa dzavowo endia handina hangu nendoro yekuti ndikutaurire kuti nemhaka yavakachinja pfungwa but rimwe zuva tichazozvitaura zvedu rimwe zuva. But izvozvi as matters stand, pakabuda ino pfungwa itsva from maCommonwealth members vakati, kana muchiti takaenzana muCommonwealth, how come kuti there is one state which thinks it has a final say in respect of the readmission yeZimbabwe muCommonwealth? These are largely maAfrican, Caribbean nemaPacific countries ari kudaro. Kana Commonwealth ichitora decision on the basis of consensus, then it means one cannot be larger than she, the rest of the members in the Commonwealth.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunare muHarare neStudio 7. Evans Zininga abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo rekimukonza kuti tunze maonero avo panyaya iyi.
Ini ndinofunga kuti kubva zvakabudiswa Zimbabwe mugungano reCommonwealth nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu uye nekuda kwenyaya dzekusanyatsotonga zvakanaka kwehurumende, pane zvakawanda zvakaitika zvisingaite kuti pave nechikonzero chekuti hurumende yeZimbabwe idzoserwe. zvimwe zvacho zvakaitika vamugabe varivo vari kutonga asi vamunangagwa vapinda pachigaro chekutungamirira takambofunga kuti pada mukana wamuka wekuti Zimbabwe idzoserwe asi tiri kuona pane dzimwe nyaya dziri kuitika sekunyimwa chibatiso kwavasikala nyaya dzemhirizhonga takaona kumabi elections kwakaitika mhirizhonga dzakawanda tiri kuonawo futi pane kupomedzerwa kwekuti kune vatsigiri vari kufungidzirwa kunzi ndevebato rinopikisa retriple C vari kunzi vari kurohwa tikaona mifananidzo iri kubudiswa kana nyaya yacho iri yechokwadi vanhu vakuru vari kurohwa nevana vadiki vari kufungidzirwa kunzi ndevebato riri kutonga rezanupf saka zvinhu zvese izvozvo zvandiri kutaura vazininga hazvipi chikonzero chekuti Zimbabwe itsigirwe kuti idzoke mugungano recommonwealth
tapabata apo totarisa kuti nyika yebritain ukama hwayo nezimbabwe pari zvino munoona nhaurirano yavari kuedza kuita iyi ichirerekera kupi
mamiriro akaita zvinhu iko zvino uye zvine zvandambotaura zviya kuti zviri kuitika kuzimbabwe handisi kuona nyika yebritain ichitsigira kuti zimbabwe idzoserwe mucommonwealth asiwo tikada kutarisa nerimwe divi vazininga tinoona kuti britain payakabuda mumubatanidzwa weeuropean union iya inozivikanwa nezita rekuti brexit yakasara ine shamwari isina kunyanya kuwanda saka ichocho chikonzero chachiita kuti britain dai zimbabwe yanga ichingoitawo zviri nani britain yanga ichazogona kutsigira zimbabwe kuti idzoke nekuti vari kutsvaga shamwari dzekuti vaumbe ukama navo mushure mekubuda mubatanidzwa weeuropean union
ndopedzisira prof ndichitarisa kuti pari kubatwa pano kuti commonwealth 1991 Harare declaration yaimboda kuti zviitwe sei zvavanoti zviri kutadzikwa kuzadziswa izvi nenyika yezimbabwe pari zvino
zvaidiwa kuti zviitike ndezvekuti zimbabwe yaitarisirwa kuti iremekedze kodzero dzevanhu vagari vemuzimbabwe zimbabwe yaitarisirwawo kuti ive inoteedzera mutemo panyaya dzakaita sedzesarudzo panyaya dzakaita zimbabwe yanga ichitarisirwawo zvakare kuti inge iine anonzi aya pachirungu mainstitutions akanyatsomira zvakanaka achitonga zvakanaka patikuti mainstitutions apa tikutarisa mainstitutions akaita sematare anotonga kuti anga achitonga zvakanaka zvisina kurerekera mapurisa anga achichengetedza mutemo vasingashungurudze vanhu zvisinei nemapato avano mapato avanenge vachiwanikwa vari masoja ange achiita zvekudzivirira nyika saka izvozvo tikazvitarisa Zimbabwe pane zvakawanda zvokukanganisa kungava kumashandiro ari kuita masoja mapurisa panoitika nyaya dzemhirizhonga havasi kunyatsowanikwa vachiita basa ravo zvazvinotarisirwa tikatarisawo matare edzimhosva vanenge vari kunzi vari kutonga vaine divi ravakarerekera tikatarisawo kunyange iro sangano rinofambisa sarudzo rezek rine zvakawanda zvipomerwa zvarinazvo ndivananani varimo munonzi mune vamwe vaimboita zvemauto vamwe vaiita zveusori vana vevatungamiri vezanupf saka zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti nyaya iyi inetse
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare kusouth africa naevans zininga westudio 7 sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti harisi kufara pamusoro pemhirizhonga iri kuramba ichiwanda munyika sachigaro vesangano iri vapeter mutasa vanoti sangano ravo riri kusvitsa nyaya iyi kumasangano esadac neafrican union
zviri pachena kuti violence yasumuka zvakanyanyisa munyika yedu yezimbabwe zvichionesa kuti musangano uri kutonga wezanupf uri kunzwisisa kuti hauna rutsigiro rwakakwana kunyange mumadhorobha kana mumaruzevha. Saka rwatanga kuchikisidzira vanhu, kuponda vanhu nokumbunyikidza vanhu. Izvi tinoona zvisina kunaka nokuti zvinokanganisa zvinhu zvese munyika, zvinoshayisa runyararo munyika, zvinotadzisa nyika kuti ibudirire nokuti vanhu vanofanira kuunza upfumi munyika vanenge vototya kuunza upfumi munyika. Saka tinoona kuti chinhu chakanaka kuti chinhu ichi chirambwe navanhu vese vagarwe muno navamwewo vekunze vanotitarira.
Saka vamutasa sesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, pane zvamuri kuitawo here pamusoro penyaya iyi?
Inyaya yatinosvitsa kusadak yatiri kuendesa kuAU kuti vakurumidze kupindira nokukurumidza vamise mhirizhonga nokumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu. Pasina izvozvo tinoona kuti kunogona kudeuka ropa rakanyanyisa munyika muno kusvika nguva yatichasvika pasarudzo. Izvo zvinova zvinokanganisa zvinhu zvese munyika. Saka tiri kukurudzira ivavo vesadak veAU navamwe vakatipoteredza navamwe vanodyidzana nesu kuti vabatsire kuti vaudze hurumende kuti kodzero dzavanhu dziremekedzwe, mapurisa aite basa ravo vagadzirise nyaya idzi, vamatari vaitewo basa ravo vagadzirise nyaya idzi, makomishen akaita seZimbabwe Human Rights Commission, Parliament, munhu wose apindire. Asi zvikuru sei tiri kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti mhirizhonga haina chainobatsira. Vanhu vari kutumwa kunorova vanhu vachaita ngozi, vanodeura ropa risina mhaka, zvokanganisa bedzi magariro avanhu mana. Avo vanenge vachivatuma vachidya vachiguta, tatoona kuti vanga vachirova vanhu. Vanhu vari kurakidzika kuti varombo chaizvo, vari kutotambudzikawo vasina chokudya, vasina zvokupfeka zvakakwana, asi vachitumwa kukanganisa magariro avo munzvimbo dzavanogara. Saka chinhu chatiri kuramba nokurudzira ruzhinji kuti ruchirambe.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Sikala vanonzi varwara zvakaipisisa zvekuti vanachiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kutevera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipanyaya iyi.
Rimwe remagweta evaSikala vaHarrison Nkomo vaudza Dare kuti anachiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vaSikala vari kujeri mukupera kwesvondo zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa navaSikala akanangana negoredzva vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza Dare kuti anachiremba ava vakapakurudziro yekuti vaSikala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashomo ari kutevera zvitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza Dare.
Nemusi wemugovera watapfuura wevaSikala vakaonekwa nemadokta avo pamwe chete nemadokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi hurwere huripo, hurwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vaSikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazotuka kudare mushutapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndivo zvakaitika panguva iyi shoma shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vaSikala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavaSikala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzinepfenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika yavati yakasiyana neyavaSikala. Avo vakanga vaudza Dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuzengeza West vavanomirira vari kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare. Vasikala vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vasikala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi asi Magweta avo ati izvi zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinoti hadzisi kuzoviga mutumbi wamuzvare Ali kudzamara Vasikala avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabuditswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano revari kudzidzira kuva varairidzi reCouncil of Student Teachers rinoti zviri kuitika pakati pevarairidzi nehurumende zviri kukonzera vazhinji kuti varege kudzidzira kuva varairidzi. Umwe wevakuru vesangano iri vaWalter Mzamani vanoti hurumende inofanirwa kubata vashandi vayo zvakanaka kuti vamwe vaite shungu dzekudzidzira kuva varairidzi. Vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuti kudzidzira kuva murairidzi ibasa rakanaka uye mushandirwi anokoshesa basa rinoitwa nevashandi vayo.
Chekutanga, tinokumbira hurumende yedu kuti dei yanga yakwanisa kuteerera zvichemo zvevashandi vayo, kunyanya maticha, manesi nesu student teachers, nekuti tinenge tingoro vashandi vehurumende kana tiri paattachment. Vakwanisa kutwedzerawo mari, vakwanisawo kutipawo mihoro inenge iri mumari inotenga muma US dollars, nekuti hurumende yedu iri kuzvibudisa pachena, iri kuzviratidza iyo kuti ma US dollars vanawo. Takaona ma MP achifara kwazvo, ma minister achisekerera kwazvo kupuwa mazimari nehurumende aruma US dollars. Asi toshamisika manje tichinzwa kunoku vakuuya vachititi tokupai yakawanda yacho kana 80% kune mamwe masekta ari maRTGS, nekuti maUS dollars hapana. Ari kuenda kupi? Tomuona akubuda ari muhomwe dzemaMP, akubuda ari muhomwe dzemaminista. Zvinova zvinozotikatyamadza kuti saka isusu tiri chii? Nekuti inini ticha ndindinobatsiridza mwana kumupa confidence, kumupa chirungu, kumupa pfungwa, kumurodza njere kuti azokwanisa kuzosvika paari yeminista, kuti azokwanisa kuzosvika paari yeMP. Asi ndinoshamisika ndichiona kudzisirwa kwatiri kuitwa isusu sevarairidzi, sevadzidzi vari kudzidzira kuita varairidzi vamangwana.
Zvimwe zvamunoda kuona hurumende ichiita ndezvipi vaMuzamani?
Tinokumbira kuti hurumende yedu ikwanisewo kugadzirisa maTeachers Colleges. MaTeachers Colleges mazhinji ava matongo, haasina kana even marecreational facilities. Mamwe macolleges vanotokumbira kuenda kunotrainira kumahigh schools. Makoleji akawanda andoziva anoita izvozvo. Izvozvo zviri kukonzera kuti maTeachers Colleges edu ari kupedzisira ava magumba-kumba. Vavakungokumba vanhu vese, havachaiti zvemainterview, nekuti vanhu vashoma vakuda kuita basa rechirairidzi. Vanhu vashoma vakuda kutora kosi yekudzidzisa. Nekuda kwekuti hurumende yedu haichasiri kusimudzira vadzidzi. Hurumende yedu haichisiri kupa varairidzi mihoro inoita kuti vararame. Saka munhu ari kuona kuti zviri nani kuita windi pano kuita ticha.
VaMuzamani, chii chamunoshora pamatorero anoitwa vanhu vanoda kuita vadzidzisi?
Makolejisi edu amagumba-kumba vakungotora kungoti vanongoti tione masetifiketi ako, school fees bhadhara, kana wabhadhara fees waiwana nzvimbo. Havachamboiti mainterviews, vakutaka kungokumba ne an unwanted personnel, zvekuti muchazoona kuzoti pane ramangwana apa tichatanga kuita zvipingaidzo oro maproblems ekuti tiyange tichiwana maticha mashoma. Ndochekutanga. Chechipiri, maticha acho anenge aripo mazhinji acho vanenge vasina chavanenge vachiziva, nekuda kwekuti havana kufamba neprocess chaiyo chaiyo mukutorwa kuti vakwanise kuenda kumacolleges. Vakungokumbiwa ngoti kana une mari uya, Hawachatarisi kuti certificate nderako here. Hawachatarisi kuti chirungu chichiri unochigonawo here. Confidence unadzowo here dzekunomira mukirasi. Hawachakwanisi kutarisa izvozvo. Inoda kuti macolleges vakungoda mari kuti varara. Nenyaya yekuti ivo vacho havasi kutoora. Ivo vacho havasi kutowana mari inotenga. Saka tinongotarisirawo kungotiwo hurumende yedu kana ichida kuramba iripo ngaingokwanisawo kakungogadzirisa zvichemo zvevashandi.
Uyo angari umwe wevatungamiriri veCouncil of Student Teachers vaWalter Mzamani vari parunhare neStudio 7. Hurumende inogara ichiudza Studio 7 kuti yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi vayo pamusoro pezvose zvinovanetsa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutsigiri weCitizens Coalition for Change anozivikanwa zvikuru Godfrey Karembera, uyo anozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko, vanonzi vakashedzwa kumuzinda washe Chipuriro, zvichinzi vari kuda kudzingwa munzvimbo yavanogara pamusoro pezvikonzero zvisati zvaziviswa. MuNewsday makare, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaite mwoyo murefu, vachiti bato ravo rine zvirongwa zvizhinji zvokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nevamwe vatsigiri vavo, vachiti vachamisa havasi kushanda zvine simba kana kuchengetedza vatsigiri vavo mushure mekurohwa kwevanhu vakuru vakawanikwa vachiita musangano weCCC kwamurewa. Zimlive.com rinoti mutsigiri weZANUPF akanyora tsamba kuparamende achiti gwaro redelimitation rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission harina kunaka, akasungwa nemapurisa nezuro mangwanani uye gweta rake rinoti havazivi kwaari. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Na tomu mchuru hapo ya inene ndaida kufunza kuti ndikuona vanhu vakawanda vanoti vanorwira kodzero dzevanhu ava vanhu vanoti vanorwira kodzero dzevanhu ava ine basa rava handisi kunasa kumborionesesa kuti zvinongofamba sei. Kozi ndikada kutarisa kuti maroverwa anenge achiita vanhu nekurobhiwa kunoita vanhu, vanhu vanongodhonzwa mudzimba dzavo vachiurayiwa kuSouth Africa uko, vanhu vachipiswa vachipondwa vamwe vasina mhosva, asi unonzwa kuti kai kune masangano anorwira kodzero dzevanhu. Mozambiki vanhu vanongotorwa mudzimba dzavo vachiurayiwa vachikederwa, asi unonzwa kuti kune masangano anorwira kodzero dzevanhu. Panondinetsa kuti masangano anorwira kodzero dzevanhu ava zvaivo chaizvo vavari kurwira kodzero dzavo ndevapi chaizvo chaizvo, nokuti vanhu vari kuurayiwa zvakanyanya kuZimbabwe. Vanhu vari kuurayiwa vachitorwa mudzimba dzavo, vamwe vachipondwa, vanhu vachiurayiwa vachirobhiwa kuSouth Africa, vanhu vanorobhiwa vasina mhosva vachingosungwa vachikonyerwa vachipondwa nevasina mhosva, vanhu vachikonyerwa mumajere. Izvozvi vakawanda vanhu vakaenda mumajere vasina mhosva, asi unonzwa kuti kai kune vanhu vanorwira kodzero dzevanhu. Ko kodzero dzacho dzavanorwira ndevapi vanorwirwa kodzero dzavo? Ndopandandida kuvhunza. Ndevapi chaizvo vanomborwirwa kodzero dzavo? Vanonzi ava ndo vanorwirwa kodzero dzavo, ndevapi?
Nguva yasvika yokutandanisa CCCCC neMDC.
Vaita sei nhaye mukuru wenyika? Munyika yakasununguka munofurira vana vamwe kuti vatandanisana vachipondana pachavo isi varombotipondane? Venyu vana vari bhizi kusimagura zvicherwa zvenyika vachitizana zvomunyika vaitotengesa munze kwenyika. Isu ndiso munotuma kuti tingopondana isu varomboti takana muZimbabwe? Vana veZimbabwe muchamuka rinhiko? Tinovada vana vava vana munangagwa ngavauye mberi izvi. Pakutandanisa pacho vanenge varipo, muchitandanisana makapfeka manyatera uko, iyo vari kusimagura zvinhu vachindotengesa kunze kwenyika uko. Asi vana veZimbabwe chiko? Vana vatokotoko ndii matopanduka? Chemberi nehara wadzaramba dzikati kana zano hatichaidi. Vakatobva hondo yacho ndo vachemberiwo. Asi mipikere dzazuro ndii munoti takataka takanaenda vato vamwe vaitobvunza vamwe vachitepo nomuziva? Bvunza mbuya vachembera kudai vachienda musoro kuti kwa hoshiru mrengano chizireo. Makumure zichasuike esu. Chizukuru vichino funzambuja sunzakadaro. Inika inu na kudini chako chako ini. Yaka chasuku niko nike Zimbabwe. Muno mkari nike imadofo imi.
Chaiso nindripa Malanga, South Africa. Aywa naudze matari Lukumalaba. Aka zoskwa na mnanga kwa basara pera. Ndiyaru umesera wanumanya wanopikisa. Ndiyaru kuomesera ndiye muna haka ipastere kuku kukuye Lukumalaba. Basa rangara pera haka zoskwa kutajanyiri le wanopikisa. Ishi batu kuenda maelekishe ni papa papa ndosho haka zosebo ishi. Saka atinu tsoropoza Malaba. Mtsuropodza ndiyaru kuomesera na jobu sikaro kwa sabude mjeri. Arukutungwa nezanu kuefu na mnanga kwa notindu waka mwisa.
Ndiangandi ni mvunzo mweche tu kuti seiko government yedu kana kuti seiko rumende ya ZANPF vakazama kuda kuviga mobilizing early zvichitsotsi zvakabatwa asi vanhu vacho havana chavakaitwa havana kwavakaendeswa havana chavakaitwa zvakare izvi zvinombonyatso kumbofamba sei na studio session chimbotifunzira iwo hurumende yeZANPF kuti chii chiri kumbonyatso kuitika asi vari kurambira vachingomanikidza vajobskala vari mujere vachivambunyikidza kudziro dzavo zvinombonyatso kufamba sei kwamurewa uko vari kurova vanhu Anwezan PF, asiwa mkwadi wano shinga kuomesa msoro sechi gogoza wachiramba kuta hakuna vanhu wari kurawa, hakuna vanhu wari kurohwa, kwa irohwa, shembere ni harawa za kura. Edwe, neva anawa diki diki huamu huamu. Muno dareko maanzesta zinyo, muno dareko wazimu wenyu na eva anawa wari kwa mrewa. Uzicha kukonzeresa ima tambutiku muupenyu. Shamaka itavano kwa mrewa, chenjirai, chenjirai. Havana mkwadi, neva anwezan PF wano kutumaya. Havana chavanogona kukuhwira inacho kana mhosva dzokuhwirai mava ini ndini ndiri paBotswana ndinonzi Lovejoy.
Muri kutaura na baba Junia ka South Africa apo. Ndinoshungurudzika chaizvo kuti vanhu vezano hatisiri kutaura pastudio 7 apa. Makaendepiko varume ngatimbobudai kuti titaure pfungwa dzedu pastudio 7 apa. Ndiri mumwe wezano asi kuti ndazosvika pakunyara nekubatikana panyaya dzinoitika munyika medu. Yabasikala iyo kunyange zvangu ndiri kudivi wezano but zvimwe zvatinoita vanhu vezano vozvava kunyadzisa izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America. Tumbotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Kuswera mangwana china, dare reparamende reUnited Kingdom reHouse of Lords richatanhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzwa wenyika dzeCommonwealth. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora mhirizhonga iri kuitika munyika richiti richasvitsa nyaya iyi kuSADC neAfrican Union. Sangano reCouncil of Student Teachers rinokurudzira hurumende kubata varayiridzi zvakanaka senzira yekukurudzira vazhinji kuti vadzidzire kuva varayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.